kuti Zimbabwe haisisina mari yayo yave kungorarama nemari dzedzimwe nyika, zvinochireva kuti haichagoni kuita zvainofanira kunge ichiita nekusumudza mari inenge ichitenderera muupfumi hwenyika. Saka zvainongogona kuita chete maringe nehomwe yehurumende. Zvino homwe yehurumende hainawo chainacho, zvichireva izvo kuti yangova mufako.
Bazi iri riri kutiwo iyo homwe yehurumende yamuri kutaura iyi, Dr. Kanyenze, mari dzavari kuwana kubva kumutero dzakatodona nezvikamu gumi kubva muzana, kana kuti 10%. Munoona sei mashoko aya?
Mashoko aya ari kungoratidza zvatanga takutoziva nechekare, zvatakatanga kutoona gore rapera kuti nyika yanga ichingotsuduka ichienda kumawere. Nokuti kusumuka kwezvitengeswa zvedu zvinhu zvatotengesa kunze kwenyika kwaderera, zvinounza izvo mari yedzimwe nyika yatinoshandisa munyika medu. Saka naizvozvo zvakutoreva kuti mari inogona kushandiswa nehurumende iri kungoramba ichingoshomeka, ichingoderera. Saka zvavataurwa izvi zvinotoratidza kuti zvatanga tichingoona zvakatanga gore rapera zviri kuramba zvichingoenderera mberi, nokuti hapana chinoratidza kuti hurumende pane zvaichaita nguva inotevera, shomanana inotevera, kuti iite kuti zvinhu zvidzoke pakare pazvanga zviri. Saka zvinochireva kuti ticharamba tichingotarisana nekuderera kwehomwe yehurumende. Zvozvo tichisvika paitaurwa navabiti paya kuti tawanza mbambo padehwe reshindi, zvino dehwe reshindi iri riri kuramba richingoderera, ndizvo zvazviri kuratidza. Asi zvatinofanira kunge tichiita zvichiramba zvakakura zviri pamusorosoro. Tine zvikwereti zvezvinhu zvatisina kubhadhara gore rapera, zvinofanira kunge zvichibhadharwa, asi mari yacho yashomeka chaizvo. Saka zvinotireva kuti homwe yehurumende icharamba iri pakati homei chaipo kwagore rino ra2014.